kubatana kwao kunoratidza good leadership, kunoratidza kuti vane chido chenyika, good national vision, kunoratidza kuti patinoenda pama election apo vakaita mushandira pamwe, vakabatana, remangwana renyika rinokwanisa kufamba zvakanaka, ende tinokwanisa kuva nekuti pasati kwa division even yemavotes vanhu vachitaura vane one voice zvakaitwa munana Kinyo.
Semaonero enyu musangano uyu ungaita here kuti vanhu ava vazokwanise kuti vanga vachibatana pamberi apo musarudzo?
Nekuti kugara pasi kwavari kutoita zvinoratidza kuti vane pfungwa yakafanana, zvinoratidza kuti vane zvido zvakafanana, zvinoratidza kuti vane tarisiro yeZimbabwe yakafanana. Ndomumviro-mviro dzacho dzokuti vazeta kana kuti United Coalition yokurwisa humbimbindoga neutongo hweudzvanyiriri kuna vamugabe. Saka kutobatana kwavaita zvinotoratidza kuti vane chido chokuti Patrick ndapamberi apa tokwanisa kutoona kubatana kwakanyanyisa. Asi zvichikurukuru ndechekuti vanavo muZimbabwe vakanzwa kuti ndo zvava kuitwa neutungamiri hwemapato awa, zvinokwanisa kuti vanhu vabatane, zvoita kuti even vanhu vatondorejista vakawanda, vanhu vave nemanyukunyuku nokunakirwa kuti regai tichindovhota takabatana kuti paite shanduko iri kutarisirwa. Saka zvakakosha zvikuru.
Tochitarisawo musangano uyu uri kuuya pakutarisirwa kuti paitwe musangano weSADC Summit. Zvakakosha sei kuti vanhu ava vataure nezwi rimwe chete?
Kukosha kwezvinoita ndokwo kudai. Kana vatsvangirai nava Welshmen mumwe, tinoziva kuti ndo vari part of the global political agreement vanoenda kumusangano weSADC. Vakuenda kusadhaki vane vasingachangotauri zvemapato avo ivo emaMDC aya, asi vane vakutaurirawo mamumapato ane vanhu vanovateera vakafanana vana vadhavengwa, vana vamakoni nevamwe vakasiyana-siyana. Saka vakurepresenta nyika yese kureva kuti vane chaunga